Zip DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuti musi wechipiri 28 zvita 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevanomwe 17 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reHarare Residence Trust rinokurudzira hurumende kuti imise vechiuto vari kuponda nekubira vanhu munyika. Archbishop Desmond Tutu vachachengetwa muswa 1 ndira January 2022, madota avo agochengeterwa mukereke yavaitungamira kwemakore mazhinji. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevanomwe 17 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nemakumi mapfumbamwe nevasere 1098 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe nevasere 4908. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru makumi maviri nezvishanu zvine mazana mana ane makumi mana nevapfumbamwe 205449. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru zana nezvishanu zvine makumi maviri 4,105,020. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana negumi nezvitatu zvine zana rine makumi mana nevapfumbamwe 3,113,149. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Nyanzvi mune zveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vanoti vanhu vanofanira kuramba vachitevedzera nzira dzose dzekuzvidzivirira sezvo chirwere ichi chichiri pakati pedu.
Maita nomubvunzo wenyu, chokutanga chatoda kutaura ndechekuti sezvatakamboreva kuti Omicron virus yeCOVID-19 inoparadzirwa kana kutatapuriranwa zvakati nyanyei kudarikidza mavariendi kana vana Delta virus vakambovakwawo. Saka muchaona kuti mafigiri edu sezvatakamboreva akati wedzerei evanobatwa noutachiona ihohu, asi muchaona kuti vanonyanya kurwarisa stereki kana kuti kufa nokuda kwevariendi yeOmicron vakati shomekei pane vakanga variko tichienzanisa nana Delta variant vakadarika. Saka zvatingangoreva ndezvekuti nyango wandu huripo, tichiona kuti mafigiri evanonzi vashaika nokuda kwecovid-19 takatarisana nevariendi yeOmicron ari kuti wedzerei, asi haazonyanyi kusvika pamavariendi apera aya.
Zvii zvamuri kukurudzira vanhu kuti vaite?
Chikuru ihurudziro yatinongoramba tichipa sezvinongorehwa nehurumende, sezvinongorehwa neve World Health Organization, kuti ngatirambe tiine chenjedzo yokuziva kuti chirwere ichi cheCOVID-19 hachisati chapera. Chirwere ichi chichiriko zvikuru, chichakasimba, uye kuti vanhu vanokurudzirwa kuti ngavabayiwe nhomba kana kuti vaccine ye COVID-19 sekukurudzirwa kwazviri kuitwa.
Sei paine kurudzira yakadai?
Nokuda kwokuti zviri kuonekwa kuti vakawanda vari kubatwa nevirus ye Omicron ye COVID-19 iyoyi ndevaya vasati vabaiwa nhomba, vakawanda zvikuru kudarika vakabaiwa, uye vari kunyanya kurwara kana kufa nokuda kweOmicron iyoyi kana COVID-19 iriko utachionawo. Vakawanda vacho ndevaya vasina kubaiwa nhomba, ndevaya vasati vabaiwa vaccine. Saka izvi ndo saka vanhu vachiramba vachikurudzirwa kuti ngati baiwei nhomba yeCOVID-19.
Asika kuchine vamwe vari kutsika madziro, Dr. Maid.
Variko vane zvavanotaura, variko vakambowana zvavaitaura vachiti zvinozokonzera zvakati, asi muchaona kuti nyangwe nanhasi zviya zvainzi macomplications anozomuka akadai zvinozokonzeresa zvinhu zvakawanda, vamwe vanonzi havachabereki. Hatisati tambozviona, hatisati zvawanikwa nescience kana nemedicine kuti aiwa pazoita inyakanyaka idzi nokuda kana macomplications aya nokuda kwekuti munhu abaiwa vaccine kana kuti nhomba yeCOVID-19. Saka kurudziro iyoyo yekuti vanhu varambe vachibaiwa iripo, inoramba iripo, uye zviri kutoonekwa vana mazvikokota vescience nemedicine vari kutoongorora vachiona kuti vaccine iyoyi nhomba iyi inobatsira kudzivirira kubatiwa neurwere kana utachiona hweOmicron ihwohwu, kana kuti kuti munhu anzi anyanya kurwara nahwo. Saka ihurudziro iyoyo yekuti vanhu varambe vabaiwe nhomba yeCOVID-19.
Zvii zvimwe zvamuri kukurudzirawo kuti vanhu vaite?
Chechipiri chandingareva ndechekuti zviya zvinokurudzirwa kuti ngatipfekei mamaski zvikuru kana patobuda mudzimba dzedu, tiri muruzhinji, tichipinda mumigwagwa, tichikwira mabhazi, tichikwira makombi, tichienda pamisangano, mataundishipi, pese pangaunganiwa vanhu kumisika, vanhu ngavapfeke mamaski uye akavhara muromo nemhino, vasanitaize maoko avo kana kugeza nemvura nesipo. Zvinobatsira kuti vasabatwa kana kubatikana neurwere hweCOVID-19 ihwo kana utachiona hwacho. Saka iwa izvozvo hatingambokoni kuzvireva, zvinoramba zvichikurudzirwa uye tinoramba tichizvikurudzira.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambotungamira chipatara chichitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Masoja maviri anotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi Chipiri, vachipomerwa mhosva yekupunda munhu nekuba mari inoita zviuru $40,000 yemadhora ekuAmerica, US$40,000, kubva mune imwe imba muHatfield muHarare. Christopher Charuma naLamek Kabara vakasungwa nemusi wesvondo manheru. Kabara ari kushandira paZimbabwe National Defence College, ukuwo Charuma achishandira panzvimbo yemauto emudenga yeManyame Air Base. Bepanhau rezimlife.com rinoti vaviri ava vari kupomerwa mhosva yokuuraya Elvis Chinjaka. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti kuparwa kwemhosva nemauto akapakata zvombo kuri kuramba kuchikwira, vachiti hurumende inofanirwa kugara pasi nevamwe vayo kuti varonge zvokuita pamusoro penyaya iyi, sezvo vechiuto vave ngozi kuvanhu munyika.
Dambudziko rekuti mhondi dziri kutenderera munyika zhinji dziri kubatwa dziine maAK-47 uye wari wanhu vanobva kumauto kana kuchipurisa, chiratidzo chokuti mukati memasecurity forces emuZimbabwe munoda kuti munge muchinyanya kusimbiswa nyaya yekuita flash out wane macriminal behavior. Panotomboda ongororo yekuti wazhinji wavo wakapinda nemuto upi mukati mechiuto, uye pamwe nyaya dzemari dzavanotambira inyaya dzinongedza kutaurwa dzisingagadziriswi. Mauto odzimara awe kuwe involved, awe kuwe mumapoka ari kutenderera achibira vanhu mudzimba.
Kana makazvitarisa dambudziko iri rinorevei vashomba?
Zvinongoreva chete kuti nyika ichina kugadzikana, vagari vave kurarama vachitya kuti pamwe nhasi vanosvika pamba pangu.
Senyaya hombe kudai, semaonero enyu zvingaitwa sei apa?
Pari kuda kuti hurumende yava Munangagwa igare pasi nema security services chiefs nevashandi vari muhurumende wanyanye kutaurirana pamusoro pemashandiro ari kuitwa nevashandi vehurumende, mari dzavanotambira, uye kuti nyaya dzezvematongerwo enyika dzinogona kupinda zvekare, vanhu vachitanga kuita mhirizhonga, vachibira vanhu, vachiuraya vanhu. Zvinongozoratidza kuti pane kusagadzikana mukati memauto eZimbabwe. Zvinoda kuti zvinge zvichiongororwa, ngekuti hatingarambi tichiita dambudziko rekuti AK-47 inowe pfuti inozivikanwa kuti inongowanikwa chete kumasoja kana kuti kumapurisa, yongowe ndiyo pfuti iri kushandiswa pamarobhari. Chiratidzo chokuti pane dambudziko mukati mesystemu yedu, uye kuti pfuti idzi dziri kumboenda mumaoko evanhu wese wese ngenyi, pasina vetting inobuditsa pachena chimiro chemunhu nemagariro ake. Ngekuti kupa munhu pfuti chiremekedzo chekuti munhu uyu anogona kuzvibata, anogona kuchengetedza upenyu hwevanhu. But pfuti idzi dzave kupinda mukati memagororo, dzave kupinda mukati membavha dzinenge dzichitoshandawo, dziri mukati memauto, dziri mukati mechipurisa. Saka idambudziko rawira nyika riri kuda kugadzirwa nechimbi chimbi, kwete kunonokera.
Avo vange vari mukuru wesangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Taedza kubata mutauriri weZimbabwe National Army kuti tinzwe divi ravo, asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwi. Mufundisi mukuru weSt George's Anglican Church muCape Town, Archbishop Tabo Cecil Makoba, vakazivisa kuti vachaita zvakasiya zvarayirwa naArchbishop Desmond Tutu kuti kana vafa vanoda kupiswa uye madota avo agochengeterwa mukereke iyi pavakashanda kwemakore mazhinji. Kuchengetwa kwaArchbishop Tutu kuchaitwa na 10 o'clock mangwanani musi wa 1 ndira kana kuti January 2022, vagopiswa uye madota avo achichengetwa mukereke iyi. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vaudza Studio 7 kuti vezvematongerwo enyika pamwe nevafundisi vane zvokudzidza zvakawanda kubva kuna vatutu, vachiti vatutu vaigona kusanganisa zvematongerwo enyika nezvekereke nenzira inoyananisa.
VaDesmond Tutu vanga vari munhu anoremekedzwa zvikuru munyika yeSouth Africa pamwe chete nepasi rose nokuda kwemabasa avakabata vachiri kurarama. Mabasa aya anosanganisira kusoropodza utongi hweudzvanyiri hweapartheid munguva dzanga dzakaoma kuma1980 vakamira vachitaura kuti aiwa utongi uhwa hausi utongi hwakanaka hunobatsira kuti nyika ienderere mberi. Vakabatsirawo zvakare umba South Africa kuti inge iri nyika ine kugadzikana. Tinoziva kuti muSouth Africa panga pane kusawirirana pakati pevanhu nokuda kwemarudzi avo uye nekuda kwemitauro nezvimwe zvakadaro, asi ivo ndivo mumwe wevanhu vakabatsiridza kuti South Africa iumbike kuve zvairi nasuno. Vakamira zvakare vari muno aitaura pamusoro penyaya dzezvirwere zvakaita se HIV and AIDS, zvirwere zvakaita sana TB, zvirwere zvakawanda. Vakamirira kodzero dzevaya varume vanoroorana, vakamira vachimirira kodzero dzavo. Vaibudawo vachitaura pamusoro pezvisiri kufamba zvakanaka kune dzimwe nyika, sezvinhu pazvasiri kufamba zvakanaka kuZimbabwe. Vakabuda vachitaura kuti aiwa matongero ahandioba mukupokana kweIsrael nePalestine. Vaibudawo vachitaura kuti aiwa udzvanyiriri huri kuitwa neIsrael hauna kunaka. Saka anga ari munhu anga aine chimiro chekumiririra vanhu vasina vanovamirira, ndo chinhu chikuru kuru chavanogona kurangarirwa nacho. Chimwe zvakare chavangade kurangarirwa nacho ndechekuti vakawana Nobel Peace Prize, iyo inopuhwa munhu anenge achionekwa sekuti ane zvaaita zvikuru mukurarama kwevanhu.
Vakasiyana sei nevamwe vafundisi uye nevamwe vezvematongerwo enyika?
Vatutu vanga vakasiyana nevamwe vafundisi vatinavo nekuda kwekuti ivo vakanga vachitaura zviri kunetsa mukati menyika, mukati menharaunda yavo uye mukati mepasi rose zvaro. Munhu akanga asingazezere kure, munhu akanga achibudisa izvi rake kuti rigone kubatsira kuti nyika yaenderere mberi. Iya inonzi pachirungu the voice of the voiceless, vaibatsira kuti zvichemo zviri mukati menyika nezvinogona kunge zvichiwanikwa kune dzimwe nyikawo zvinge zvichinzwika, kunyange zvavo vanga vari mufundisi. Vanga vasingataiwa zvematongerwo enyika ndezvematongerwo enyika, isu tinoparidza shoko raMwari, handiwo maitiro aiita vatutu.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti vanhu muZimbabwe vanofanira kutarisira kukwidzwa kwemari yedzidzo kana kuti school fees kwakanyanya gore rinouya ra2022, richiti zvimwe zvikoro zvinoda kukwidza mari yedzidzo nezvikamu mazana matatu kubva muzana 300%. NewZimbabwe.com rinoti muzvina bhizimisi James Makamba havachakwikwidzi kuva sachigaro weZanu PF mudunhu reMashonaland Central, asi vava kutsigira vakazembe kazembe, izvo zvakonzera kuti vatsigiri vava Makamba vachitsigira muzvina bhizimisi vatafadzwa musarara. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mashoko anga anoti kose vabereki vedu vasingavhuriki pfungwa, nesu vanhu machinji anga tivhure vabereki vedu pfungwa kuti sei munoona tinovatumidzira mari tibva kuno kumadiaspora asi havavhuri kufungwa, vanoramba futi vachindovhotera iro bato iro rinoti rinoomesera munhu wose upenyu. Vavabereki ngavavhurike pfungwa, ndokuchema kwangeko kuti munhu wese une mubereki ngavavhure mubereki pfungwa, tione ramangwana redu kuti rinobvepi richiendepi. Onai makore atonga muZANU PF dzote ta 41 years to 42 years asi chachinja hapana, zvinhu zvirikungowedzera kungooma. Sakei isu vana ngativhurei vabereki vedu pfungwa, ngativhurei vabereki vedu pfungwa. panikiki chema kwangi pabonga tionesanei kuti nyika iri kuenda kumawere tatenda hangu.
Vakasimberi vashamari Studio 7 pamwe chete nevateereri vacho, ndakanzwa vanapo madhuku vachitaura kuti guri rinoranga ritinani kudarika guri rakapenga. Valapo madhuku vachazi zvavanoita iwo zvirikuvezuku vatinanika bhozi varikupuwa mota dzepoland vachibhadhura mari dzokuti vachibhadhura mari dzinofanira kupuwa veruzhinji rwezimbabwe vachitsigira zvisingatsigiriki. Vamadhuku mutengesi hapana chakanaka, zvakavanakira ivo kwavari nekuti vari kuna mari, asi ruzhinji ruri kusafa. Vanhu vazhinji vatoa kuti vanokajera makiu vachiena mabhengi, mari yacho iri mumba haisi kutoreka, saka chiri nani chauti vachirirani nechiita nekuti vanofambidzana namunangarwa kudhasai vachitanzi zvazviri nani. Ngavatiri nani mumba mavo nekuti ivo ndivo vari kuona mota dzepoland zvinhu zvavakusiyasana chikafu chepoland achinopawa navavo, isi tichisafa. Vasataure zvinonyangadza zvinonhuhwa zvakadaro. Kutaura namavedzenge varipo pajobheki mutembisa.
Ndine masoko zvangu anoda kungoti taure zvishoma, ini ndinoitwa vachaminuka matimana nekuda kwevakuru vedu ava, kana kuti vakuru vemapurisa nemapurisa acho, kuti tinokumbira kuti avaregewo kuita zvavari kuita izvi zvisina kana neunhu hwose. Izvi vashanda semapurisa enyika kwete mapurisa epati. Zvavari kuita zvine kana neunhu hwose, kazvinoratidza kuti chikoro chachona chishoma. Vanotoda training zveimwe yechipurisa, vati kuti kuti vakwanisai kuenzana vazi mapurisa, uye nemukuru wacho wemapurisa pakafonerwa pane zvaiitika kazhinji unzwa kuti hazvinapinda munzeve dzangu. Ndiri bhizi, ndiri kuita zvakati mamanga inemadzoga dzoga idzodzo. Vanhu vanenge vachitoziva zvavari kuita ndivo vanenge vachitotuma vanhu kuitai zvakati, because kana usina zvaunoziva wafonerwa unokuti wee ndiri bhizi sei, imbotora atenshoni zvinhu zvawafonerwa. Utora atenshoni kana uri mupurisa wenyika chai chai, tora atenshoni uri mupurisa wemunhu wese munyika muzimbabwe, tora atenshoni. Zvino ava vasingatori maatenshoni avava kwazati vanhu ndivo vari kutotuma vanhu kuti itai zvakati, mugoona vanhu vakati vaitire zvakati. Saka hazvina kunaka izvozvo. Mapurisa dai machinja maitiro, maziva kuti muri mapurisa enyika, hamusi mapurisa epati, hamusi mapurisa eZANU-PF. ZANU-PF ipati, haisiyo nyika. ZANU-PF ipati, nyika vanhu, nyika vanhu.
Nokutaura neni ndiri kuno kuSouth Africa, pandinozivamwa nezita rekuti Mudhara. Ini ndinoda kumbotaura panyaya yambuya nehanda. Kana tichirangarira mbuya nehanda, tinorangarira mbuya nehanda vakafa, asi mbuya nehanda varipo tisingavarangariri. Zvingarevei zvinhu izvozvo munyika? Tingati nyika here iyo? Unofanira kurangarira mbuya nehanda vakafa, urangarira kubudikidza nembuya nehanda vanenge vari. Zvakaitwa nemapurisa kuvharidza mbuya avo, ana mbuya nezvirema, kuti vapiwe chekudya newada hake kuvapa nepamusana pekuti ndinomuzunda. Handioni zvichikomborera nyika yedu zvinhu izvozvo. Mapurisa vhurai kumeso, vakuru vemapurisa vhurai kumeso. Ndiri munhu ane 65 years, ndatokura ndiri munhu akarwa hondo. Kubuda munyika muzimbabwe kuuya muno South Africa kutoona kuti pati iri kutonga zvinhu zvacho hazvichabudi. Chokwadi hazvichabudi zviri kuita ZANU-PF, hazvichabudi. Mapurisa sei muchibvuma kushandiswa? Masoja sei muchibvuma kushandiswa pabasa risiri renyu? Itai basa renyu mapurisa, itai basa renyu masoja. Tinokukumbirisai vakuru vemasoja nemapurisa kuti siyai zvekutumwa nemumwe munhu unovenga umwe munhu. Tendai mundoita zvakati kwaari. Imi muri mapurisa, ndimi mune masimba ese, asi pamasimba ese kwamakuita manje, mashandisiro amaku maita masimba enyu haachisiri iwo. Zvashata zvamakuita, ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Timirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Komiti ya paramende ya Amerika ili kuongorora zakaitika pa Capitol Hill mswa wa ndira gorerino ye January 6 komiti yaka kumbira dare repamsoro rezi mosha re Supreme Court kutirieze kunzwanya ya ili pakati pavo nevaimbo wa mtungamiri we Amerika wa Donald Trump panguva shomanana. January 6 komiti inoda magwaro ezvose zvakaitwa nava Trump pavakange vari mutungamiri wenyika ichiti inoda kuona kana va Trump vane chekuita nemhirizhonga yakaitika iyi. Nyanzvi mune zvemutemo vachishanda mudunhu reTexas vaKenneth Massie vanoti havaoni dare reSupreme Court richitonga rakarerekera kuna va Trump sezvo izvi zvingazokanganisa vamwe vatungamiri veAmerica vachauya.
Vatrump havasi kuda kuti magwaro ezvose zvakaitika vari muofisi musi wa 6 January zvipuwe mudare nekuti ivo vari kuti vane inonzi executive privilege yavanga nayo vachiri muofisi mazuva acho yayo. Zvinhu zviri kudikanwa kuti zvibudisiwe zvive pachena zvunhu zvakaita setingati mahandwritten notes ainyorwa vari muofisi nevaivashandira namwe anonzi madraft documents nemadaily logs anoenda nemaphone calls avakaita musi uyu wa 6 January.
Vatrump vane masimba ekuvanza magwara ayo here sezvo vasisiri mutungamiri wenyika?
Ivo vari kutaura kuti masimba avo ekudzivirira kuti izvi zvinhu zvive zvisingabudiswi zvinongoenderana panyaya yekuti vanga vari mutungamiri wenyika and zvese zvavaitika zviri muofisi mavo zvanga zviri protected neexecutive privilege.
Kana dare reSupreme Court rikatonga kuti magwaro aya asaenda kukomiti yeparamende iyi hazvigoni here kutanga nyaya dzinonetsa vamwe vatungamiri vachauya?
Dare reSupreme Court rakaona kuti vaTrump vanova nekodzero yokusabudisa magwara zvinhu zvinova zvichikanganisa mainvestigations ari kuitwa necongress. Tinoziva kuti mugore ratu kubata pachaitwa maelections and vanhu vari kutarisira kuti kuda marepublicans anogona kutora iyo Congress House and vari kutarisira kuti kana yatora mainvestigations aya anokwanisa kumiswa. Asi vanoona nezvemutemo vari kutaura kuti ivo vaTrump havana nyaya yakasimba yokushandisa executive privilege panyaya iyi nekuti vari kuti madikanirwo ari kudiwa madocuments aya akanyanya kukosha kupfuura kutaura kuri kuita vaTrump kuti vanga ne right iyo yeexecutive privilege. Kunyanyanyanya Congress iri kutaura kuti vari kuda kuita nechirungu reconstruct mafungiro aiita vaTrump nevamwe vavo vaivashandira panguva iyi yaiitika mhirizhonga kuCapitol and izvozvo zvinova zvine kodzero yakasimba yokuti Congress ive ichiona magwaro ayo kuti vaite reconstruct mafungiro kana kuri reconstruct zvinhu zvaiitika musi uyu. Chimwe zvekare ndechekuti kuri kunzi izvi zvakaitika musi wa 9 musi wa 6 January zvunhu zvasanga zvamboitika muAmerica kwenguva yakareba kwenguva yakareba ende uyezve zvunhu zvokuti Congress ine simba roda kunyatso kuongorora kuti pachirungu yainzi rule of law payaikanganiswa chii chaichi chaiyo chaifunga vaTrump kuti vangave here vangava nechokuita nezvakaitika musi uyu wa 6 January.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemitemo vachishanda mudunhu reTexas vaKenneth Massie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.